Nyaya dzebeo muZimbabwe inyaya dzatoziva kuti inyaya dzino netsa pakuti bero muZimbabwe sezvataona panguva pfupfupi yapfuura ine kumasure uko inoshandiswa senzira yekuda kumbunyikidza avo vanonzi vanopikisa hurumende. Tinoona kuti kana munhu achibva kumapato anopikisa kana kuti maorganizations anonzi ari kupikisa hurumende, tinoona vachigara muchizarira kana kuti murimandi kwenguva yakareba stereki, prosecution ichi denya bail, ichi opposa bail, ichishandisawo mareasons akasiyana siyana.
Bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzekuti vanhu vabhadhare mari dzechibatiso?
Bumbiro redu remutemo rinotaura kuti munhu wese muZimbabwe anenge asungwa ane right ye liberty and ane right yekupuwa bail. But tinoona kuti izvi matare edzimosva anomboda kuzama kuti ape chanika chisimba kuconstitution iyi, but kunonyanyonetsa stereki kuvachuchisi, tingati maprosecutor ayo anenge achingo opposa bail, achingoshandisawo matechniki arimo mumutemo yedu. Ini tizoona kuti panozoonekwa vanhu vakawanda vanenge vachisingaonekwi senge vari bail worthy, vachigara muatingati murimand kwenguva yakareba stereki.
Ko nyaya yavascala iyi muri kuionawo sei?
Apa panyaya yana yava job scala tinoona kuti chokutanga chaicho chaicho munhu anga asingafani kuva achisungwirwa nyaya yarunza ari kupomerwa, nekuti igweta raimiririra yanikati client yavo vachishandisawo constitution inotaura kuti iyo client yavo mhuri yekwa Blessing Ali ine right yekuva neyatingati legal representation yavo of their choice. Saka va job scala vaishandisa right yavo yokurepresenta mhuri iyoyo, and mhuri iyoyo yaishandisawo futi right yavo iri muconstitution yokurepresentwa nava job scala. But kusungwa kwavakazoitwa kunotadza kumbunyikidzwa kwevanhu muZimbabwe avo vanenge vachionekwa senge vari kuopoza hurumende, zvekuti vanozoshandisa iyoyo yatingati mutemo yakaita sebail kana mutemo imwe inenge ichingoonekwa irimo inombunyikidza atingadzikodzero dzevanhu, ichizoitsa kuti vanhu vazogara muchizarira kana kuti murima kwenguva yakareba